Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chipiri jita 6-2016. Mutunga miri wenyika wa Robert Mugabe vanotaura pa urongwa we State of the Nation Address muparamende. Vamwe vakarwa muhondo yerusununguko vanoti havasi kupinda gore rino musangano wepagore wezano PF unotanga svondo rinouya. Studio 7 inozeya zvakadzama dambudziko remari zvichitevera kushandiswa kwemabond notes ayo apinda musvondo rechipiri. Muchirongwa cheLive Talk cheThe Connection nasi tiri kutarisa mashoko aturwa navamugabe muparamende takatarisa kune vechidiki munyika. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisa hii WhatsApp pa namba zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tiba teina 7 PM pa masaisa ya noti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave. Musakanganwe kutifarira pa Facebook page redu Revi O.A. Shona nekujinya pa kanzi like.